manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tishipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera gunyana 18, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Reichoto, ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pakati muri Zimbabwe yakateerera. Tiripo pano paNew York tatifambira nyaya dzacho. Nyaya tafambira pano inyaya yekodzero dzedu dzekuvhota. Sevana vaZimbabwe vari mumaringuka, vari muno mudiaspora, tagara makore akawanda. Tichikumbira kuti tikudawo kodzero yedu yekuvhota sekunyorwa pazvakaitwa mukumbiro remutemo.
MDC Alliance inobatana nezvizvarwa zveZimbabwe mukuratidzira kuri kuitwa kumuzinda weUnited Nations muNew York. ZANU-PF inoungana kumuzinda weUnited Nations ichitenda basa riri kuitwa muZimbabwe nehurumende yeZANU-PF. Meya weHarare vaJacob Mafume vanoti kumiswa basa kwavakaitwa svondo rino nehurumende hakusi pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC Alliance inoti yabatana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica mukuratidzira kuri kuitika kumuzinda weUnited Nations muNew York. Sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America Province vatawanda dzokora. Vanoti vanoda kuzivisa nyika dziri muUnited Nations kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuZimbabwe panyaya dzekodzero dzekuvhota dzevari kunze kwenyika. Tabata vadzokora kuti tinzwe zvizhinji.
Pakadii muri yeZimbabwe yakateerera. Tiripo pano paNew York tatifambira nyaya dzacho. Nyaya tafambira pano inyaya yekodzero dzedu dzekuvhota. Sevana vaZimbabwe vari mumaringuka, vari muno mudiaspora, tagara makore akawanda. Tichikumbira kuti tikudawo kodzero yedu yekuvhota sekunyorwa pazvakaitwa mukumbiro remutemo sekuwirirana kwatakaita mugore 2018. Sevana veZimbabwe tese tikavhota votera kumbiro nyowani tikati tirikuda kuti vanhu vekudiaspora vari kunze kwenyika vanga vachibvumirwa kuvhota. Nanhasi mutemo uyu hausati waitwa. Chinotishungurudza ndechekuti vamwe vanhu veZANU vari muno kana kuti vanoshandira hurumende vanokwanisa kuvhota vari kwavanenge vari iko. Ko izvozvo zvimwe chete izvozvo zvinoregera nei kuti zvingoendeswa mberi zvikwanise kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvivhote zviri kwazviri ikoko. Ndoo nyaya yatiri kufambira pano yatiri kuda kuti veUnited Nations, nekuti tinenge tiine mapepa atichapawo veUnited Nations nevedzimwe nyika kuti vazvione kuti ndoo kudzvanyirirwa kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe.
Iko kuratidzira kwamuri kuita uku vadzokora, munokusvitsa sei kuhurumende yavaEmerson Mnangagwa?
Takatokusvitsa kare. Munozviziva kuti isu seMDC Alliance tine pepa redu nekune gwaro hwedu hwatakanyora hwakanyorwa nenyanzvi dzedu dzirimo dzekuelections department hwakaiswa kuhurumende muparamend tichitsanangura kuti izvi ndo zvatinokwanisa kuita sevana veZimbabwe kuti munge muchiitwa sarudzo dzisina mhirizhonga munoziva vachoto kuti ndozvakazviitika makore esaya kuti kwaitika sarudzo muZimbabwe. Asi mushure mezvo munototeera mhirizhonga, munototeera kunetsana, pamwe topedzisira tave kumatare edzimhosva. Izvozvo hazvikwanisike kuitika kwemakore nemakore kuramba zvakadaro. Zvinoreva kuti pane chimwe chinhu, pane mhosvo dziripo pamutemo wedu dzinofanira kugadziriswa. Saka isu tiri kuti zvinhu izvozvo ngazvigadziriswe.
Urongwa hwenyu hwamuri kuita kuNew York uhu muri kubatanawo here nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe kunze kweMDC Alliance?
Vanhu varipo vari kuuya nevatakaronga navo nevatakakoka, vanhu varibva kwese kwakasiyana siyana. Takati isu hatisi kuda kuita izvi seMDC Alliance sebato. Muri kuziva kuti tiri kutaura kuti vana veZimbabwe ngavabatane. Citizens must converge for change. Tiri kuti ngatibatanei sevana veZimbabwe, ngatisiyei kuti uyo ane chitsvuku, uyo ane chitema, uyo ane chii. Tese tiri kuda kodzero dzedu dzekuvhota.
Nyunyuto yamuri kutaura imimi yamati izvo muchasvitsa kuUnited Nations, mukuronga tichisvitsa sarini?
Tinoisvitsa iro svondo rino ratiri irori kungoti isu takati kurumidzei kuti titange, nekuti United Nations vazhinji vari kutanga kusvika muvhuro. Chipiri,
avo vanga vari sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America Province vatawanda dzvokora vachitaura vari parunhare vari muNew York. Tabatawo sachigaro veZANUPF mudunhu reNorth America Province vaRegis Charumbira kuti tinzwewo nezveurongwa hwavo muNew York.
Takaita chirangano veZANUPF yekuno kuCanada nekuUSA kuNorth America kuti pakapinda new administration yedu, New Republic yekuZimbabwe, inoridzwa naComrade Idi Munangagwa. Takaita chitenderano chokuti gore roga roga muna September vhiki iyo inoyi tinenge tiri muNew York tichitambira mukuru wedu wenyika, tichimira also in solidarity with basa ravari kuita kuZimbabwe, also neutongi kwavari kuita kuZimbabwe. Tinenge tichisangana futi neshamwari dzedu dzinozvizana neZimbabwe, dzinobva kunana South America, dzinobva also kunana Eastern Europe, dzinobva also kuAfrica and the other also parts of the world. Saka tinenge tichisangana tichibva zvazvo tozotanga zvedu kufamba tichiona maAfroamerican vanova kuti hama dzedu dzeZimbabwe kubva paupa old administration kunana Harlem uko raimbovhizitibwa nomukuru wenyika Comrade Robert Mugabe, tichivavimbisa kuti Zimbabwe will never be a colony again. Haisi yakatongwa nayapambe pfumo futi. Tinobatazve unopedzera musangano yedu paUnited Nations Square.
Kune vamwe venyu vakaunganawo muNew York vanosanganisirawo veMDC Alliance vari kutoratidzira izvozvi vatiti izvo vada kuti vapuhwe kodzero dzekuvhota vari mudiaspora. Imiwo muri kubatanawo navo here muurongwa hwakadai, takatarisa kuti zvo vanhu veZANUPF murimowo mudiaspora?
Right, isu turimo mudiaspora asi seZANUPF hatiratidziri, nokuti tinoona kuti nyaya yechirongwa chediaspora policy vote hatingi vakandisparadza vakambotaura iyo inovhiki vachiti imunoziva kuti Zimbabwe tikatasa panyika dzose dziri pano pasi, kana ukaenda kana the smallest island chongoti kana inonzi island of Fiji nezvimwe zvima small islands, kune vana veZimbabwe vaikoko. Saka kuti titi diaspora vote, tinofanira kunge tatarisa kuti tinokwanisa here, tine capacity here yokuti munhu wega wega ari kune nyika dzimwe even dzimwe dzisina kana maembassies edu, dzisina kana dzimba dzeZimbabwe dziriko, vanokwanisa kuzovhota sei? Nokuti hatidi kungone diaspora vote ishandire vari kuAmerica, kuBritain nokuCanada nekune dzimwe nzvimbo. Ko vamwe vanodawo kuvhota, tinoda vhoti yavo, nokuti kana yakodziri mwana wese weZimbabwe ari outside Zimbabwe, vana vese vari kunze kweZimbabwe vanofanira kunge vachikwanisa kupuwa mukana uwoyo. Saka zvinhu zvatiri kuti segovernment neZambia inova pati iri kulida, tine maconsideration articles akawanda kuti tinozozvikwanisa here. Kana tatanga cho, chinofanira kunge chiri chinhu chinongo chichigutsa vana vese veZimbabwe kwanda zvekuda kutariswa kuti inyatso kuitwa zvakanaka. Ndatii
mati imi munouya kunoku kuti muwane mukana wokusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Rwendo runo va Munangagwa havasi kuuya. Muchange muchitaura navo sei ivo vari kuZimbabwe?
Isu tine matare yatinoita nehama dzandataura dziya dzinohidzana neZimbabwe. Kusauya kwamutungamiriri wedu Comrade Gideon Mnangagwa, ivo vachati adresa Comrade Gideon Mnangagwa pagungano ratichaita, pane pakachati adresa isu sevana veZimbabwe pavirtually. Saka ipapo ndo pakachati adresa, asi kuvaona physically, aiwa physically tinogona kunge tatadza kuvaona this time, but kuadresa vanomukuru wenyika vane pakachati adresa isu nevanozvidzana neZimbabwe, vanoda kuti Zimbabwe ibudire, vanofarira kuti Zimbabwe inge ichienda neright direction, vachange vari panzvimbo yakakodzera pakacha adresa virtually nomukuru wenyika Comrade Gideon Mnangagwa.
Sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America Province, vaRegis Charumbira, vachitaura vari parunhare vari muNew York. Tichiri panyaya zviri kuitika kuno kuAmerica, zvizvarwa zveZimbabwe zviri muDMV zviri kusangana nemumiriri weZimbabwe muAmerica, Ambassador Thaddeus Tafirenyika Chifamba. Chinangwa chemusangano uyu ndechekuti Ambassador Chifamba vasangane nezvizvarwa zveZimbabwe paurongwa hune mabiko pamwe nemumhanzi. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevaviri 4562, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matatu nevaviri 127,632. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nemazana masere nemakumi mashanu 2,930,850, uye vabayiwa nhomba yepiri vainge vasvika pamamiriyoni maviri nezviuru makumi matatu nezviviri nemazana masere nemakumi matatu nemumwe chete 2,032,831. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere cheCOVID-19 chisarambe chichipararira munyika. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kumbomiswa basa kwavakaitwa negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo hakusi pamutemo. VaMafume vakamiswa basa kechipiri svondorino vachipomerwa mhosva dzekutyora mitemo inobata matunhu. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaMoyo kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo, asi tabata vaMafume kuti tinzwe zviri kuitika.
Zvakaitwa navaJulai Moyo hazvizi pamutemo, vakazvambarara pamusoro pemurauro. Kuita kwavakaita kungotaridza kuti havadi kuti zvido zveguta zvinge zvichifamba. Tinoona kuti zvavakaita izvi hazvipo muurban councils act, simba racho ravakaita havana kuripuwa nemutemo. Zvinhu zveZANU-PF zvokungoda kuti makanzuro asashande zvakanaka, vavhiringidze zvido zvevanhu, vakanganise maelections anenge akaitwa nevanhu.
Tiri kuonawo vaMafume kuti izvo vachuchisi vakakwidzawo nyaya yenyu yekudzoka kubasa, vachiti izvo munogona kuvhiringa kuferefetwa kwenyaya yamuri kupomerwa. Munozvionawo sei?
Hakuna kuvhiringidza, nokuti vanga vati mainvestigations apera, mawitness acho hasevenzi pakanzuro. Nyaya iripo ndeyekungotitsvagira zvinyaya nekungotsvaga chero chavabata chokuti vatidzinge patownhouse. Havadi kunge tichifambisa nyaya yavachamisa yokuti vachagadzirisa nyika inoi kuti ive nyika yehuchi nemukaka. Munhu wese ada kugadzirisa, ivo vanenge vachida kumonyorora kuti vanhu vavaviwe, nyika ivave segavakava.
Ukama hwenyu imi sameya weguta reHarare nehurumende hwakamira sei?
Ukama hwekiti negonzo, nokuti ivo vakaruzaka Ona kana munhu waruza pama elections makuti akavaramba zvamuchose vakangowina one councillor asi ndivo vonzi vasupervise. Saka munhu wawakadya hambofe akasupervise zvakanaka. Anotoda kuti uve wiki kuitira kuti usamutya. Vanhu vakakwegura pachiso asi vana vadokodoko mupfungwa havagoni kushanda nevamwe vanongogona kuputsa hapana chavavaka. Ndosaka nyika isina kana currency, isina kana mabhazi.
Imi mati mapindura here padano rakatorwa nava moyo kwamuri?
Hatisati tapindura, tine 7 days. Tichange tichipindura nemagweta edu pachinano chinotevera.
Pamuri kumirira kunge muchida kupindura vamoyo, muchange muchidzokera kubasa here samiya weHarare?
Aiwa, tenge tisiri kudzokera nekuti suspension kana isina kuchallengewa. Inenge iripo isusu tichatevedzera mutemo nokuti isusu kumutemo ndo kwatinotamba nako ndo kwatati tichingofamba watichitsa ipapapa kusvika tadzokera ticharamba tichifamba nawo mutemo totaridza kuti zvavari kuita izvi hazvina maturo.
Zvii zvamungaita vamafume sameya weHarare kuti mushande zvakanaka nehurumende?
Hurumende inofanirwa kunzwisisa kuti nyika yese yese ine opposition, ine ruling party, maguta anogona kutongwa neimwe bato, nyika ichitongwa nerimwe bato. Zvinhu zvinongoshamisa muno muZimbabwe. Asi kune dzimwe nyika vanofambidzana zvakanaka nokuti mvura haivhunzi kuti uri kuzanu here kana kuti kwete. Sewage hainuwiri MDC kana Zanu PF. Road inonakira munhu wese. Saka pane zvinhu zvatofanirwa kungogadzira muHarare zvinoita kuti vanogari vemuHarare chero vachisapota chipi nechipi vange vachigara zvakanaka.
Avo vanga vari meya veHarare vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Hurumende itsva yemuAfghanistan pasi pechikwata cheTaliban yavhara bazi rinoona nezvevanhukadzi ndokuritsiva nebazi rinoona nezvekuzvibata kune unhu mukati, kusaitwa kwezvakashata pamwe neukokeri. Mauto ari kutonga muGini anoti haasi kuzobvuma kumanikidzwa nenyika dzekuWest Africa kuti asiye vaimbove mutungamiri wenyika iyi vaAlpha Conde vachibuda munyika. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Esther Chasi vanova ivo vane sangano rinoshanda nevanorarama neusope.
Sangano redu zvinonzi Global Aid Mission, uye sangano redu rinobatsira vana kana kuti vanhu vanorarama neuso. Takatanga muna 2007 tinopa mafuta ekuzora nekuti vanhu vanorarama neusope vanoda mafuta ekuzora nekuti ganda ravo mukaritarisa harina yatinoti melanin inochengetedza kuti vasaruhwe nezuva. Tinopa mahete ekuti vapfeke kunyanya vana vari kuenda kuzvikoro. Kunyange vese anorarama neusope anofanira kunge achipfeka heti yake kana kuti nguwani yake inovhara maziso kuti maziso asarohwe nezuva. Uyezve kana tine hembe dzine maoko marefu ndo dzatinonge tichipawo vanhu vanorarama neusope kuti vasarohwe nezuva.
Tinoona kuti mune kliniki iri imomo muHarare, zvii zvamunowanikwa imi muchibatsira nazvo?
Tinewo kliniki iri imomo muHarare inorapa vanhu vane usope mahara. Kuna chiremba, kune manesa ariko, tine makaunselors anogara aripo kuti ange achitaura nevanhu vanorarama neusope maererano nezvinhu zvavanosangana nazvo mukurarama. Nekuti tinoziva kuti vanhu vanorarama neusope mukugara kwedu kune vanhu vasingavatambire, saka vanosangana nematambudziko akasiyana siyana.
Ndezvipi zvinhinga mupinyi zvamukati zviri kutarisana nemadzimai vanowanikwa ivo vane vana vanorarama neusope?
Dzimwe nguva unoona kana kuti amai vane vana vane usope vanogona kurambwa na baba baba vachiti ah hatizvizive kuti zvinhu izvi zviriko zvakadai kana tuwazobuditsirei mwana muchena ini ndiri mutema otona amai votoramba vosara amai iwe ndo vakuriritira chi mwana uya kana kuti vana vaye wozoonawo futi kana dai maybe kana ari mwana musikana anorarama neusope pamwe odanana nemukomana wake mutema votosvika pakuda kuroorana asi amweni obva kuti ah isi hatingatambiri zvakadai matambudziko anosanganikwa nawo nevanhu vanorarama neusope woonawo kuti kana ari akadzidzawo atodzidzawo itiwo pamwe madegree sevamwe asi paanoti atange kutsvaga basa oona basa haariwane nekuti pane vamwe vakuru vemakambani vasingadi kupinza basa munhu anorarama neusope bato redu reglobal aid missions rinobatsira vanhu vanorarama neusope panyaya dzakadai uye nekungojekeserana mumacommunities kuti aiwa vanhu vanorarama neusope vanhu vakangoitawo sesu kungoti chete havana ruvara runge rwatiinaro asi vanhu vanokwanisa kuendawo kuzvikoro vachitodzidza vachitoita zvinhu zvinotobudirira mukati moupenyu kuclinic kwedu madoctors ariko kurapa vanhu ava mahara nekuti unoona kuti vamwe havachengetwa vakura vachichengetwa uona iwe aita maronda kumeso kana taita skin cancer saka vana chiremba vatiinavo nemanesi vakamirira kuti vange vachivarapa mahara macounselors aripo on site varipo kuti vange vachikurukura nevanhu nekuti munhu anenge apindane nezvinhu zvakawanda zvinhu zvinobata mwoyo oona umwe anenge akadumbirwa nekuti akarambwa nababa naamai kana kuti akarambwa nemurume akasiyiwa nevana saka macounselors atinawo pakliniki ndo anenge achitaura nevanhu kuvabatsira saka hatingorapi chete zvemishonga asi tinovabatsira futi mukurarama
imi mune vana here vanorarama neusope
inini ndakaropafadzwa nevana vanhu vandinoti kana ndichitaura nezvavo ndinoti vatema vairi vachena vairi vekutanga ndivo vatema musikana mukuru nemukomana ndiva ndazoropafadzwawo nemukomana ane usope nemusikana ane usope vana vangu tinongovanda vakadaro ruvara bedzi asi vana vakangofanana kana chivatarisa kana mukuita kwavo kwavanoita vana vakangofanana saka takati tichiita basa rekubatsirana nezvipatara tichipa atoti mamedical supplies mahara takazobva taropafadzwa nemadonations emasunscreen lotions akawanda saka pandakazoberekawo ndaropafadzwa mwana ane usope pandakadzidza kuti kune matambudziko ekushaya kwakwemafuta kune vanhu vanorarama neusope uye zvinhu ndaakuchidzidzawo nekukura kwakuchiita vana vangu kuti aiwa kune matambudziko akawanda anosanganwa nawo kurarama saka izvi zvakazoita kuti titange program yedu yatakatanga 2009 yekubatsira kana kusapota vanhu vanorarama neusope tichipinda mumacommunities tichitaura nenhaurwa kana tine matambudziko avanosangana nawo saka ndozoita kuti tizopinda zvakadzikadzika munyaya iyi nekuti ininowo nditore mai vevana saka ndetichiti tichibatsirana mucommunity asi ndiri kuzvirarama zvakati saka vanhu vanofanira kungogamuchira mwana kana auya neusope nekuti asi zvekusarudza mwari ndo vanotongoti munhu ngaazvarwa akadai tine kliniki irimo muHarare pakona paalbion nacameron street inonzi gam clinic kana kuti global aid missions clinic ndialbinism clinic saka vanokwanisa kutiwana imomo muHarare mafone number 0242709949-51 vanokwanisa kufona anytime manesi ariko vana chiremba variko macounselors ariko vanokwanisa kutibata vokwanisa kubatsirikana
ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu wemazuva ose, Jonga Kandemiri weStudio 7. Nemusi wechina takaona madzimai ari mumakanzuro emunyika vachisangana muHarare pamwe chete nasachigaro veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Priscilla Chigumba pamwewo nemutungamiri wedare reSenate amai Mabel Chinomona vachitsvaga nzira dzekuti sarudzo dza2023 dzisimbise mutemo mutsva unoti zvigaro makumi matatu kubva muzana zvinofanirwa kuchengeterwa madzimai kana kuti yenganzi women quota vachiti vanenge vachipindane inonzi proportional representation. Mutemo uyu wekuti makanzuro ange aine zvigaro makumi matatu kubva muzana kana 30% zvemadzimai wakapinda mushure mekuwanduzwa kwebumbiro remutemo kana kuti amendment bill number 2. Takanzwawo amaichi gumba vachiti Zimbabwe Electoral Commission ichatsvagawo nzira dzinopanicha mapato anenge akundikana kuteera mutemo uyu kuburikidza nekubvisa mavhoti kusarudzo yemutungamiri wenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya. Takatanga nekuvabvunza kuti vanoonawo sei nyaya iyi pamwe nematano ari kurongwa kutorwa neZEC.
Ichokwadi zvakanaka kuti madzimai ange achimiririrwa achisarudzwa vachiwana 30% yavo yekutaurwa sezviri pamutemo. Asi chinonetsa ndechekuti dzimwe nguva nzira dzinosarudzwa mapolitical system chonge anosiyana. Haumumanikidzwe kana madzimai acho asipo, zvinonetsa kuti umanikidze mapoka kuti aunze madzimai nokuti vanenge vachishandisa merit. Asi zvakudaro zvakanaka kwo nokuti madzimai akati wandei kudarika varume, saka zvityise. Asi handifunge kuti maichi kumba vangawanda mvumo yekuti vange vachipanisha mapato nokuti mutemo kaaushandi uchidaro. Iwo kana vachitaurwa kuti pane mapoka ane mhirizhonga nenguva dzesarudzo zvinhu ngazvigadziriswe ichina chitaumura mushi vanenge vachiti kana vachida kuchinja mutemo ine parliament. Saka rwendo runo vanokwanisa sei kuti vachinje mutemo wacho? Saka ndofunga vanenge vanyanya kumanyira mberi ngoro isasvika kumunda.
Asi handiti mutemo uripo nechakare vangwenya unosungira kuti zvigaro makumi matatu kubva muzana zvinofanira kuchengetwa madzimai.
Chokwadi kuti mutemo uripo chonga, asi zvakufanira kuti pane mutemo wekuti vana komana nevanasikana ngavaende kuchikoro zvakaenzana. Asi kana vanhu vacho vasipo vari kunzi vane kota racho, haungaendi uchipinda mumapoka uchiti isai mainanga nekuti vari muboka reitokutorerai mabhotsko. Hakuna mutemo ungatora vhoti uchikubvisira vhoti yavhotirwa nomunhu nokuti watadza kuisa mudzimai kuti akumiriri. Saka mutemo unenge uri kojonga, asi zvinonetsa kuti kana vanhu vacho nhengo dzacho dzinofanwa dzinge dzichikwikwidza dzisipo, haungaendi chinhonga uchifosa mapato kuti aise madzimai nokuti ipolitical process. Zvakanaka hazvo, asi hapana mutemo ungavabvumira maichi kumba kuti vabvise mavhoti kubva kupresidential election. Vhoti yandaisa inini yobviswa nokuti boka zvoranda vhoti raratadza kuisa madzimai. Mutemo akadaro nyakuenda kukoti kumana mechastriti chonga haudariki.
Tinokunzwawo kuti dzimwe nyika muAfrica kusanganisira South Africa dziri kutevera mutemo iwoyu dzichiusimbisa. Zvii zvamungataurawo pamusoro penyaya iyi?
Vajonga, pane mitemo mizhinji inotaurwa nana ERC neZSD inoitwa munyika dzakatitenderedza inofambirana nesarudzo, ende maichi kumba havadi kana kutomboteera mitemo yacho. Maprotokol chaiwo akatonyorwa neSADC ari kuti achiteedzerwa kuti sarudzo inge inge iri pajekerere. Ndingingakupainge example ikozvo zvinoso mapato ese muSouth Africa vari kukukidza maloka gavamendi vanobvumirwa kuda kuisa maadresi muSABC vachitaura zvavanoda nenguva yakaenzana. Asi kuno mapato anobvisa abvumirwi. Zvakawanda chaizvo zvinoitwa muZimbabwe zvinokwikwidzana nemitemo iri maSADC protocols asi zvaizvo. Saka ivo maichi kumba kana vachitsvaga vachivakupa example yechinhu chinoitwa kune dzimwe nyika, sei vachitsvenga maprotocols emdemocratic election kana zvichiitwa muZimbabwe? Kungofanana kumeso kuzora kumeso nemafuta enguruve.
Manga makateerera kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tinenge tichitarisa dzimwe nhau, apo tinenge tichizeya dzimwe nyaya dziri kuitika muupenyu hwedu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. MDC Alliance inobatana nezvizvarwa zveZimbabwe mukuratidzira kuri kuitika pari zvino kumuzinda weUnited Nations muNew York. ZANU-PF inounganawo kumuzinda weUnited Nations ichitenda basa riri kuitwa muZimbabwe nehurumende yeZANU-PF. Meya weHarare vaJacob Mafume vanoti kumiswa basa kwavakaitwa svondo rino nehurumende hakusi pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. kana mchida utitumira tsamba mbozhya dzitumirei ku studio 7 at voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. musakangani kugara makapfeka mamask enyunguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko uye chichiri kuuraya. Murare zvakanaka vatereri veStudio 7, kose kwamuri. Ini ndini Rechoto, ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
Kuizikati senda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wabodokotela uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa engabe engumzali womntwana kumbe hayi. Nxa kulokuthandabuza, abalisa iGlobal DNA Zimbabwe le-Chain of Expedient DNA kufanele avalwe ngoba engabhalisanga uhulumente ngokusemthethweni.
Into ehluphayo lapha yikuthi ukuvumelana kwakhona siyakwazi njani ukuthi indoda lomfazi wavumeleni, njalo umfazi kanindizelwanga ekuvumeni kumbe kavunyelwanga yindoda. Yikho okuhluphayo, ngakho uthinashina uyabona ngani abantu bavumeleni kanti umfazi ungcindezwe.
Isikolo sesigola primary school esisesiqhontini seMzingwane sinikezwa imitshina yakulezi insuku yokungena ebulenjini eyama-computers ngendlela yokuncedisa abafundi.
Siyakhuthaza abafowethu abanawethu abantwabethu abasemazweni ukuthi labo belandele isibonelelo esisenze ngusisimandlovu. Abantwana kade bengenelisi ukuthi bethole izinto ezinjengabo-phone online learning, basalele emuva.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umanyano wabodokotela we-Medical Laboratory and Clinical Scientists Council of Zimbabwe uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa engabe engumzali womntwana kumbe hayi. Nxa kulokuthandabuza, abalisa iGlobal DNA Zimbabwe eholwa ngumnumzana Tinashe Mugabe le-Chain of Expedient DNA ekhokhelwa ngonkosikazi Tilda Moyo Kariza Mnyimba kufanele evalwe ngoba kabavunyelwa ukuqhuba umsebenzi lo njengoba engabhalisanga kuhulumende ngokusemthethweni. Umlondo Nozindlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Impumela ye-DNA etholwa ngamankampani la iminyezelwa emsakazweni lakubomabonakude kuhlelo ezibalisa eye-The Closure DNA Show le-Tilda Live Zim Show phambi kwalabo abayidingayo. Umanyano lo uthi amankampani la awabhalisanga kugatsha lwezempilakahle olwe-Medical Laboratory and Clinical Scientists Council of Zimbabwe lolwe-Health Professional Councils in Zimbabwe. Iningi elilandela lezi nhlelo liveze imbono ehlukeneyo ngalolu daba. Omunye walaba ngumnumzana Henry Sithole yena othi impiwo ye-DNA akumelanga iphume kuntathela izindaba.
Into ehluphayo lapha yikuthi ukuvumelana kwakhona siyakwazi njani ukuthi indoda lomfazi wavumeleni, njalo umfazi kanindizelwanga ekuvumeni kumbe kavunyelwanga yindoda. Yikho okuhluphayo, ngakho uthinashina uyabona ngani abantu bavumeleni kanti umfazi ungcindezwe. Amadoda akhanya ayaluthakazelela undaba lolu, kodwa into ekhona yikuthi abafazi abaningi bafina sebevunyiswa ngenkani.
Amazwi la agcinelwe ngumnumzana Peter Fine.
Ngokubona kwami mbona kungalunganga ukuthi bevalisho kathinashi, ngoba isikhathi sonke lesi kusenzakala bebelokhu bethule. Number two, uthinashe uphoste incwadi ezidefenda lapho esithi yena bebengamtshelanga, bebengamniki warning, bebengamniki warning ukuthi eminto yona leyo So meaning they're doing this behind his back without consent. So anguboni mina kufanele ukuthi bevale I company yona leyo kumbeni isithupha anaso eseku practice khonoko.
Kodwa umnumzana Michael Sibanda uthi umnumzana Mgabe wenza umsebenzi omuhle ngokuviza amabizo abanikazi abantwana.
Umsebenzi wenziwa nguTinashe Mgabe hayi uyavukiwe kanjalo uyancomeka ngoba singakhangela ukuthi akwenzayo kwenza ukuthi iqiniso liphume lazakale. Ngoba esikhathini esiningi amadoda sihlala siku-disadvantage ngendaba zokuthi kwesinye isikhathi uyathola ukuthi umuntu usebenzela kanjani okwenzakala ezindlini umuntu uyabe engakwazi. Njalo ziningi izinto ezenzakala ebantwaneni. Lakithi nje esabe sihlezi labo abantu labo mama bethu bona labo abezindlini abayibo abayenza into ezinjengazona le.
Imizamo yokuthola imibono kamnumzana Mgabe ngodaba lolu yehlule, kodwa inkampani yakhe yethule umbiko isithi kayisoze yethuselwe ngodokotela laba ngoba iqhuba umsebenzi wayo ngokusemthethweni. Eminyakeni esanda kwedlula umnumzana Mgabe ubikwa wapha izizalwane seZimbabwe kwele Australia unkosikazi Abigail Pranks impumela eyavela ukuba ayisiqiniso. Unkosikazi Pranks ubikwa watshiywa ngabazali bakhe esanda kubelethwa, wasegcinwa ngabanye e-Australia njalo ngemva kokudingisisa wathola ukuthi ayisibo abambelethayo. Ebuzwa ngempumela le uMgabe wafonela amapholisa esithi abantu abazama ukumbuzisisa ngodaba lolu bazama ukumthumba. Asenelisanga ukukhuluma nonkosikazi Moyo Karisa Mimba ngalolu daba. Ngimelesi-27 Harare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele naku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 elizweni sebefika phose izigidi ezintathu, 2.9 million. Asebahlaselwa yi-coronavirus selokho yaqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu 127,600, wabhubha abedlula inkulungwane ezine 4,500. Embikweni owethulwe izolo, ugatsha lolu luthi umkhuhlane lo ubulele abantu ababili, wahlasela abedlula amakhulu amabili 264 ngelanga elilodwa eledluleyo. Kwezenzakala eMelika namuhla. Izizalwane zeZimbabwe ezivela emadolobheni eMelika ehlukeneyo zithe gwaqa namuhla eSilver Spring eMaryland edelini lokwamukela umeli wesigodlo seZimbabwe eMelika, umnumzana Thaddeus Chifamba. Abaqoqelo umbuthano bathi kuzabe kugidwa, kudliwa njalo kujajulwa kuleli dili. Ngakwelinye icele, izizalwane zeZimbabwe zithi zitshengisele namuhla edolobheni leNew York zisola ezithi ukubhidlika komnotho welizwe ekhaya phambilini kombiko womongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe ukuwethula emhlanganweni wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly kuleli dolobho ngolwesine. Kolunye njalo udaba, abezomvikela kwelemelika bathi babheke ngelukhozi abalandeli balo owayengumongameli umnumzana Donald Trump abakhangelele ukutshengisela iWashington DC namhla besola ukubotshwa kwabanye babo kulandela ukubhikisha okwaqhutshwa mhlaka 6 kuzibandlela wona lo umnyaka besithi umnumzana Trump waqelibezelwa kukhetho. Amapholisa athi esabela ukuthi kungaqhamuka olunye njalo udlakela phakathi kwabalandeli bakamnumzana Trump labanye abangamsekeliyo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela.
isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithani unkosazana Sinikiwe Selu Abigail Ndlovu unikeze isikolo sesigola primary school esisesiqintini semzingwane imitshina yakulezi insuku yokungena ebulenjini eyama-computers ngendlela yokuphathisa abafundi intatheli zindaba yestudio 7 uEzra Chisa Spandau sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Amakhompyutha la avele kumandlovu abuye ngesikhathi abesikolo lesi sibephelele ukuthi baza kwenza njani abantwana ababhalela imihloliso kwagrade 7 ezifundweni ezemitshina yakulezi nsuku ye-information technology and communication technology ICT. Isikolo lesi silethwe esikolweni lesi ngobuyemele unkosazana Ndlovu njalo engumngani wakhe unkosazana Sithabile Mpedzisi.
Ngimelele uSinikiwe Abigail Ndlovu onguye umntwana wesigaba sakwesikole onguye njalo owabona kufanele ukuthi adonate ama-computers esikolo lesi ukwenzela ukuthi abantwana labo bengene kutechnology eyiyo esetshenziswa kulezi zisuku.
Unkosazana Mpedzisi uqhubeke ethi uMandlovu ukubone kufanele ukuthi aphelise isipho sama-computers ngoba efuna ukunika abantwana bemangweni lapho adabuka khona ithuba lokufinyelela emtshineni bangene labo ebulenjini be-internet.
Kufuneka ukuthi abantwana bebale bengekhaya bengena ku-internet besithi research this and that. Wakubona ukuthi abantwana balapha esikolo sakusikola they were disadvantaged. Yikho ke esebuye lecebo lokuthi afakise ama-computers lawo ukuze abantwana labo bengasaleli emuva nge-education.
Umphathisikolo wesikola primary school umnumzana Vusa Lunga ujabule kakhulu ngesipho sama-computer lesi.
Lokho kwenziwe ngusisi uMandlovu ngibona ngaleyinto enhle. Siyakhuthaza abafowethu abanawethu abantwabethu abasemazweni ukuthi labo belandele isibonelelo esisenziwe ngusisi uMandlovu. Abantwana abade bengenelisi ukuthi bethole izinto ezinjengabo-phone online learning basalele emuva.
Nam konanzi lotatenda chawoza ngabanye abantwana ababhala kemhloliso yegrade 7 lonyaka.
Angele
zapasa yi.
Khathisi ndingafundanga.
Ndingafunda
online la mathematics book. Ndikunike phezulu ethu yena ndingafunda
ukhansela siyindebele omene umango wakwesikola kukhansela emzingwane uthi ukuvalwa kwezikolo phansi kweziqondo ze-COVID-19 lockdown kudale umonakalo omkhulu ebantwaneni ngoba bengasela okokwenza.
Abantwana baphambanisekile sibili kakhulu ngoba vele le nto athi uzibona bezenza abantwana phela abantwana sebedakwa bembala abanye sebezijele so hayi COVID sibulalela abantwana kakhulu ngoba sokuyizisa abantwana abancane sengakafika esayizini ukuthi sebengabadala but ngomuma owadisa ukhona sokunjalo abanye bakhona abangasafundiyo but kule nhlelo ze-counseling ade sebebalandelela emakhaya ukuthi nxa bekhona abantwana ababuye esikolo bafundi.
Umnumzana Mthuthuzi L. Dlodlo ngumlisa emangweni wakwesikola yena-ke uncome kakhulu ukuthola kwalesi sikolo isipho esihle kangaka.
Ngithanda ukubonga kakhulu ngale nto eyenziwe ngabantwana besigaba abangaphandle kwelizwe ngokunanzelela isikolo sethu ukuthi siphansi kangakanani. Siphinde sibonge lodadewethu uSesumelo odonethe amakhompyutha angu-5 esikolo sakwesidola ngoba isikolo lesimbona asikaze sinikezwe amakhompyutha asikaze sibe lamakhompyutha leyo so kutho ukuthi sisemuva kakhulu.
Kusenjalo emkhosini munye wokunikezwa kwemitshina yamakhompyutha ebesesikolweni sesigora primary school baphinde baba lenhlanhla yokubusiswa njalo ngabenhlanganiso ebudlwa yinzalo yalumango eselizweni laphandle kwelizwe eyesigora foundation trust abanikeze amabhuku lama-inform kuzifundo eziphuma embulini eziswelayo. Umnumzana Innocent Mkwaji nguye obemele inhlanganiso le.
Ibhuku yafonwa ngabanye abafowethu labodadewethu abafunda khonapha kwesigola labangabantwana besigaba. Then sasesibona ukuthi isikolo sethu silamanidi abaningi esiwafunayo
Ujabule ababalisi kwa dumisa abazali kwa tegele la wafundi Nezipo SQS Skolo osa Skola Prima School Ese mahanuwe mziwane Eta mrezele zansi ya mandebeleni Imelege Institute 7 Hila pako Skola ikamunamu Ezra Chisa Spanda
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
One, two, testing. Lingali chonanjani testing. Lingali chonanjani zilugandaba. Setiba nanjalo kutelo lipuma lendaba. Lichone lendaba. Ika malami ngu Chris Gande. Lamhlanje kutelo lwetu sikotwa. Lengweti weza masigo. Umnumzana chande kwa zinti mkantla. Sihlazia utaba lwama DNA.
Ungabona sokudingwa odini sokulengqabano ingqabano anti yayiso wakha izikhathi eziningi ingaphunyuka iphume esandleni ikudilika kwawo umuzi ngakho ke iDNA ye imizi ngadilika lami yakubona yakuzwisisa njalo ukuthi okokuqala sithi nangu wesilisa usehlale lo mntwana esithi ngowakhe weminyaka ethize kodwa kube sekuvuka okunye besithi hayi kahle ngiyebonisa kuzizazi lezi DNA. I-DNA ifike ithi umntwana kaso wakhe usemkhulisile wamondla wamenzela konke wamhambisa ezikolweni kodwa nakuyana laphana i-DNA isimphika ithi wena ukhulisile wondlile ufundisile kodwa somntanakho angithi kudilika komuzi phela iDNA inxa eyisikhomba ubani ubaba akuyena uyise walowo mntwana kutsho ukuthi ukuthembana lapha ekhaya kakuseku uzamthemba njani la endulo nxa kwakukhona kwakunyathezelwa ngobana babejonge ukwakha angithi ukuthi kwakulungile kodwa mbona babejonge ukwakha phela omama labo abakulezi nsuku hhayi iqiniso lihle sibili ukuziphatha kabasaziphathi njengabayizolo
kunga kuyikuthi kahle kahle yinto zakathesi yini ezokuthi omama bayaphathela obaba abantwana abangasobabo kumbe kudala kwakwenziwa ukuthi kwakungekho indlela yokuthi umuntu adinge iDNA yona le
ngombono wami sibili njengomuntu wesintwini angiboni izikhathi eziningi ukuthi khona kwawo iDNA esintwini intwini kuqondile yini kodwa ngibuye ngithi mina hayi izikhathi ziyaguquka lamasiko lawo ayaguquka ahambelane lesikhathi nxa zole ngqabano oyokuthi umntwana ntwana lo ngokabani sibili engxenye ngolwazi lwakulezi nsuku iDNA ingakucazulula khona lokho iqede umsindo kodwa ke vele khona uya kubo DNA labo kuthi ukuthi kuyabe vele sekulomsindo lapha ekhaya ngithi mina ke izolo bekungekho konke lokhu ngobuciko la ngokuhlakanipha kwabokhokho bethu ngaphambilini bathutha lesaga esithi kumbe inkulumo ethi ezalelwe esibayeni ngeyakho babe balekela khona lokhu lanxa babe ngabe besazi abadala ukuthi kukhona ongahambanga kuhle laphana kodwa angithi phela ozelwe umntwana umntwana kalacala kazilethanga yikho kabadala babe sebesithi ukugcina nje ukuthula le mizi imile ezalelwe esibayeni ngeyakho ngoba lawe uyabe uvele udinga ukuthi lapha ekhaya kube lo mntwana njengoba ngisitsho ke sekuyimhlaba ngumbe amasiko amabili ashiyeneyo izolo bekuvele uzila khonokho bekungakhulunywa kakhulu yiko lanxa umntwana wayengafani loyise umbe lobani kwakuthi ufana lozibani ole umntu osegwanda kuthi ufana lo mntwana lufana loyise emkhulu ozala unina kagugu wakhe enkaya kwakuyindlela yokwakha iDNA le izasebenza njengoba sesiphila ezikhathini eziguqukileyo umbono wami uthi nxa isetshenziswa kayisetshenziswe ngonanzelelo
njengoba kuthiwa khona phakathi kwabantu abahlanu phakathi kwabantu abalitshumi abadinga ukuthi bazi ukuthi ubaba ngubani abayisikhombisa 7 babonakala bengayisibo bobaba kutshoni khona lokhu ngokubona kwakho
lokho kulukhona kunzima isindaba phendula sibili impica abadala ukuthi phakathi kwabantu abalitshumi abayisikhombisa kuthiwe kayisiboyise balabo bantwana yikufa kwelizwe phela khona lokho yikufa fifi kwelizwe kuthi uthi akusela mthatho phela sokungumasihlalisane sekusemahlangeni kwampunzi idlemini lo lalowo wenza akubonayo isibalo leso siphezulu kakhulu asikho ngitho le ngxenyeni kumbe kuhafu nxa sebeyisikhombisa phaa kwabantu abalitshumi kutho ukuthi vele indlela zokuziphatha kwabantu amanga
lo-ke bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezamasiko ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo ngeviki ezayo lelayo
siyabonga Chris Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandlale MDC Alliance sicubungula ukuthi abesifazana labasakhulayo baqhubeka njani ngohlelo lokubhalisela ukuvota
so we are engaging ama organizations amaningi akulalawa akhangelane ngendaba zama youth akhangelane ngendaba zokuvota akhangelane ngendaba zabomama kendabathi akhangelane ngendaba ze-community ngoba i-voter registration leyo i-affecta wonke umuntu kungakhethelekile ukuthi umuntu ngani so lama-organizations lawa la sisebenza nawo ukuthi labo ngapha balungisa bafake i-pressure ngapha lathi sifake i-pressure abakwanisayo bathatha abantu babo bebancedise ukuthi beyirejista ukuyavota nxa kulabo-transport bona lapha
ungathi yiziphi ingxaki elibhekana lazo nxa sokufika kwabesifazane
kubomama esikhathini eziningi kule indaba le yokuthi umama uyachada ngithi etechadile kunjalo isibongo sesitshintsha kule ku-voters roll kuyabe kunebizo lelane lakudala engakachadi nama-organization lawo sabe sibaxwayisa ukuthi khathesi isikhathi sokuthi hambani kuyelungisisa udaba lolu lezeki kambe lezihlupha zenu labo-marriage certificate zenu ngoba kusasa kuzalihlupha ngokuyasi sesiyakutweni ku-election ngelanga lokuvota besokuthiwa hhayi ibizo lakho eliseye kuvota zodlalelela ku-ID card akusafanani umama yibo abagcine ontanga akulo omunye umuntu ongakutshela ngokuthi namhla abantwana balale bengadlanga abantwana yeni lo mntwana ngamambi esikolo athesa umntwana uhlezi endlini dayenzile ukuthi ukhangele mina luloba nje sele-18 be-20 years ukhangele mina ukuthi ngimthengele ukudla imthengele lempahla udubo lonke olwabontanga ngumama olazi ukuthi sifikise umbiko wethu kubontanga siyakwanisa ukuhamba vaya umama mama wena ngohlala lo mntwana lo udubo uyalazi so umama ngisuzazama ukukhuluma lo mntana khe bebonisanti umntana kuya kanti kuzaba lendaba yinaleyo yokuthi ama-district centers akhathana siyakwazi ukuthi yes ontanga bakwanisa ukuhamba uhamba imango but ezikhathini eziningi omama sibe ukuhamba physically asingeke sahamba ama-distances amade and njalo siyabe silendleko eziningi endlini uyabe ukwazi ukuthi uzasuke ekuseni uhambe kumbe ufike i-distance kumbe 30 kilometers ukuthi uhambe i-regest ngapho uyabe ucabanga ukuthi abantwana
ajile ngimpaza sala loba kende njalo utabandana basa la besidani so mamu seza kundi ah angono nisa bebe njilani njina bantana bambu logu chula ngambi mamu lehe mipe jari kusto kukwoda njalo late skwa nika kona despo nungu tae nanzi lama organizations abo mama kwenandi ngeti so mama nara indaba the transport
koto abo na o mama labonta basu kumela pezo luini uwe apalisela ukuvote
basu kuma yevo pati not ngendlela esikhangeleleyo kule ndawo ukuthi ikakhulu ontanga uyakutshela ukuthi ukuvota kunceda ngani and uzakutshela ukuthi ifuna ukuthi ngiregister ukuvota ngiyavota ngakhi ngenye inkinga ekhona ukuthi even iveki ama-registration centers awo abantu kabakwazi ukuthi angaphi akula i-voter education ekhona ukuthi nxa ufuna ukuregister ukuyavota kumele uhambe endaweni enje kumele uhambe uthwele lokhu nalokhu nalokhu so akula there isn't that voter education eningi ebantwini so ngenye indaba esibonayo ukuthi ama-youth aswele i-information and nakokunye babona ukuthi ngendlela izinto ade zihamba ngazo nxa sikhangela ukhetho lonyolo odlulileyo ukuthi kulokhu khonona okuthize abantu babesithi ah ontanga babesithi kathi vele ngiyavota kuyangifisa ngani ukuvota so nathithi esingena khona sithi hhayi ukuvota kunceda ngokuthi uyakulungisa ikusasa lakho ukuvota that's the only weapon we can use ukuthi inkinga ohlangana nazo uzokuthi awutholi umsebenzi awuhambanga esikolo wafika lapho adufisa ukufika khona ukuthi inkinga ibingaphi khathesi abantu kule ndaba ye-transport abantu bebabhizi basemalayinini amazuko umuntu uzalayina khathesi ngabo-4 etshayisa emsebenzini laba balenhlanhla abasebenzayo beze befika endlini ngo-10 ebusuku wena ukuthi ulungise izinkinga zona lezi uqala ngokurejista ukuvota so lathi kunje sokwenza i-voter education
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga umsekeli kamabhalane bobona ngokuqhutshwa kwenhlelo sokuvota kubandla le-MDC Alliance ebesixoxa laye kuhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Kwezemculo asizweni uSikhosana Buhlungu echasisa umculo othi Rasta kungxoxo ayiqhuba le Studio 7.
Wena Rasta nyawuthanda uthiwa ukuthi ifesi yakho ifana lethayina
ngashole ukuthi uRasta ifesi yakho iyakumhlophe sibili kodwa kukhuluma kakhulumi njengethayina kodwa nomkhandla kathi ithayina kodwa enjani ele ngakhulumi njengethayina sithi vara akayenzi njengethayina ethi vara yena uthi uyabe ukhuluma njengomuntu oujayele
pho yena uyabe vele ngubani
ukuthi mina ngangikholisa nje ukuthi amarasta amanye asimathi ifesi yakho niyakumhlophe sibili uphosa ukuthi ithayina ngibe sengifaka ngingomali ukuthi ukuza usimathi sakhe ngikhubekele phansi
Wena rastanya utanda Kutuwa kutifesi ya kifana le China Wata wana ukurumi njenge China Itana liti vara 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 Dani maki wanya litanda Mwa di chikin ki Isi kwa za kona sisipu Mama 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 tafona Jesus get you fire You will be home abako kulawayo baba bambi Niyali bonga basoni pe abela pema ofi Enzo de tu Uchiwa kuti fesi yaku fana le China Kwa wena ukulumi njenge China
Lowo ngosikhosana buhlungu odume ngomculo wakhe othi dlala ntethe kulezi nsuku lapho ubechasisa ngomculo othi Rasta. Khangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umanyano wabodokotela uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa ingabe ngumzali womntwana kumbe hayi nxa kulokuthandabuza abalisa iglobal DNA Zimbabwe. Le Jane of Expedia DNA kufanele avalwe ngoba engabhalisanga kuhulumende ngokusemthethweni. Isizalwane seZimbabwe esesihlala kweleBhilithani unkosazana Sinikiwe Selu Abigail Ndlovu unikeze isikola sesigola primary school esisesiqintini seMzingwane imitshina yakulezi nsuku yokungena ebulenjini eyama-computers ngendlela yokuncedisa abafundi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.